Sezvinhuwo fundi vakamboiramba pandanga ndiri gurukota reeconomic planning neinvestment promotion, ndakaunza nyaya yacho mukabhineti yokuti kufomiwe sovereign wealth fund inova homwe huru yenyika inenge ichitora mari dzemaresources ese, ingava zvicherwa, ingava muindastry, zvichengetedzwa muhumwe kuti paitwe infrastructural development. Vakairamba pfungwa iyoyo, saka ndiri kushamisika kana vaakuda kuti vachidzokera zvekusovereign wealth fund yavakaramba ichiri muclusive government. Zvinondishamisa.
Asi inonyatsoshanda sei chaizvo?
Sovereign wealth fund inoda munyika mune market confidence. Kana mune market confidence, munoita mainvestment. Munoita mainvestment kana kumining kana kuagriculture. Then government yoita taxation, yotaxa maoperators muagriculture, muindustry. Mataxa acho iwaonawo maroyalties zvoendeswa kuhomwe nonzi sovereign wealth fund. Zvino kana musina investment, inonetsa kuti iite take off sovereign wealth fund. Because where do you get the economic rent, where do you get the taxes from? When the companies are struggling, havana capital. Inotongoshanda when the economy is opened up, they allow more investments into the resources sector, value addition, then more now spin-off system.